tiri kuita chirongwa sezano PF Youth League whereby our revolutionary icon candidate yedu kumusangano wezano PF life president weZimbabwe Comrade RG Mugabe anenge vachienda mumatozi zvikari 10 kunosangana nevechidiki vachinzwa maissues dzatinga adressa in terms yekuti mayouth avano empowerment maprojects angapuwa vechidiki province by province kana iri province inaminarazoonoda kuti vana vangabenefita sei nyaya dzekuti vana atagrade kugara nyaya dzekuti mayouth vaenkarajwe kunoregista kuvhota from 18 to 35 because tikutarisira kuti ndopane huwandu hwemhuri yezimbabwe hwakawanda paeji iyoyo
vachibaya mutungamiri wenyu ari kuitawo sei
mutungamiri wedu vamogan tsvangirai vanova ivo vachakunda zvine mutsindo pasarudzo dziri kuuya muna 2018 vanenge vachisangana nechaunga chemumidlands kunzvimbo yemukobha stadium musi wa10 June unova mugovera uri kutevera vanenge vachisangana zvakare nevechidoko ipapo vachivakurudzira kuti vaende vandorejesa kuvhota kana varejesa kuvhota vagovhota kuitira kuti ramangwana ravo rive richimira mune zvakanaka nokuti kana vachinge vavhota vobvisa hurumende iripo iyo iri kuvashayisa mabasa munyika yezimbabwe
todzoka kwamuri mukoma mubuso vamwe vari kugununguna kuti imi vechidiki kunyanya vezanup f ndimunokonzera mhirizhonga dzezvematongerwo enyika idzi zvikuru sei kana nyika yatarisana nesarudzo
ino dzevati call bad losers tinika dziya bhora inopa mhosva kuna refere takaita kwebundiro nyowani mukaitwa mitemo yekuti vanhu vanovhota sei zikavirirwana saka hatishandisi violence isu youth league yezanup tinoadressa real issues affecting the people in general vanhu vaishuva kuda minda vanhu vanoshuva kuita migodhi ndomapolicies anoitumenerwa mugabe kupa hunhu vanhu vatina tichidaro vamwe vedu avane basa rekuteedzera masanction kuti vana vatange vatambura gona kuvavhotera saka nekudaro vanhu vanoona the sound policies dzinawo mugabe ndosaka tichivadya chero izvozvi vakabatana vari 10 zvavo kubatana izvi kubatana kasakusabatana vamugabe is going to win resoundingly come 2018
vachibaya munoti kudini nyaya yemhirizhonga iyi vamwewo vanoti nemiwo vechidiki kumdc munomboitawo zvemhirizhonga izvozvi nyika yatarisana nesarudzo zvinopa kuti vamwe vanhu vati havasina chivimbo nesarudzo dzemunyika
mashoko akakanaka chose nokuti watara zvakanaka muna maengu bhule kuti vamwe vanoti chinova chiri chokwadi chinozikanwa muno munyika pasi rose ndechekuti zanup f ndoine nhoroondo dzemhirizhonga ndoine nhoroondo dzokuponda vanhu ine nhoroondo dzokupisa misha yevanhu ine nhoroondo infact vandori nemadhigiri emhirizhonga but mhirizhonga vachiita kudaro isu sevana vezimbabwe tiri kungoti vachiita mhirizhonga yavo iyoyo sarudzo tinongovakunda zvaitaurwa nemwana maanguyo zvokuti chero vakabatana vakadi haiwa iyo zvaanotaura nezvazvo chinozikamwa muno munyika nepasi rechokuti vamugabe vakarakashwa zvine mutsindo navatsvangirai mugore ra2008 vatsvangirai vari oga maelection akawanda vanozviziva kuti vanga vachingomaruza isu vemusangano wemdc tinoti maelection ngaaitiwe murunyararo pasina mhirizhonga vana vezimbabwe vaakuziva kuti zanup f kana vaakuenda kumaelection basa ravo kunyepera vana vezimbabwe vakapromisa kana kuvimbisa vana vezimbabwe mabasa 2.2 million jobs nanhasi hapana chiripo
mukoma mubuso manzwa zvataurwa navachibaya hapa hanzi mabasa aripi
ndotanga kuresponda kuti mukoma chibaya you are blowing your trumpet over effect of illegal sanctions dzinova dzamakakumbira ini to the western countries
vachibaya
hai mashoko avarutaurawo emasanction ndofunga kuti vanoziva havo chose kuti the biggest sanction atinayo muno munyika yezanup f